Vanhu vashanu ava vasati vaziviswa mazita avo vanonzi vakatadza kusazikanwa mushure mekubondana kwemotikari yeToyota Mark X neToyota Corolla. Muchairi weToyota Mark X anonzi akaedza kupfuura motikari yeHonda Fit iyo yakadhuma kumashure asati aenda kunodhuma yeToyota Corolla yaibva kune rimwe divi. Mutauriri wemapurisa munyika Assistant Commissioner Ponya tivati hapana akararamba pavanhu vose vaiva motokari mbiri idzi.
Beyond recognition pakaita head-on collision yeMark X neToyota Corolla. Apo Mark X yaida kuovertake Honda Fit chidhirivha towards mashure mubva yareva Honda Fit kumashure. Honda Fit yabuda muroad, Mark X kabaita head-on collision neToyota Corolla yaita go in the opposite direction. So two people from the Mark X died, three from the Toyota Corolla died. The issue of my overtaking, I think we have observed with the drivers are just negligent. How can you overtake in a portion of the road?
Assistant Commissioner Nyatevati mazita aivashaika asati abudiswa uye achaziviswa hama dzavo kana mitumbi yaongororwa kuti ndeani kuzvipatara. Nezuro wakare vanhu vasere vakafawo mutsaona yemugwagwa kuHarare nekuBulawayo. Zimbabwe inyika inonzi neUnited Nations ine vanhu vakawanda vanofa mutsaona dzemigwagwa. Sangano reTraffic Safety Council of Zimbabwe kana kuti TSCZ rinotiwo uwandu hwevanhu vari kufa nenjodzi mumigwagwa muZimbabwe hwakakwira kubva pavanhu chiuru chimwe chete nemazana masere nemakumi matatu nevatanhatu 1836 muna 2016 kusvika pavanhu zviuru 2000 pagore remuna 2017 na 2019. Izvi zvinoreva kuti vanhu vashanu vanofa nenjodzi yemumugwagwa pazuva roga roga. Bazi reUnited Nations reWorld Health Organization rinoti uwandu uhu hunogona kunge hwakapetwa katatu nekuti dzimwe nguva vanhu vanoita njodzi vofira kuzvipatara vaverengwe. Njodzi dzakawanda dzinonzi dzinokonzerwa nevatyairi. Mune imwewo nyaya, vanasikana vechidiki mudhorobha reMasvingo vari kuchema chema kuti vari kumbonyikidzwa kodzero vachibatwa zvisina kunaka miviri yavo nekushungurudzwa nevanhurume pamwe nevakomana avo vanovamanikidza kuti vadane navo kuti vawane mvura kuzvibhorani kwavanoenda nekuda kwemvura iyo inouya kwenguva pfupi mudzimba dzavo. Vachitaura pamusangano wokuongorora matambudziko anosangana nevechidiki mukufambisa kwemabasa ekanzuru muMasvingo, vechidiki vechidzimai vakati kushayikwa kwemvura yekanzuru mudzimba kuri kukonzera kuti vamwe vabato zvibharo kuzvibhorani kunyanya nguva dzemanheru. Vachitaura pamusangano uyu wakaitwa nesangano revagare reMasvingo United Residents and Red Pairs Alliance kana kuti MURA, muzvare Rejoice Maridza vekwamucheke vakati vave kutotya kuenda kuzvibhorani nenyaya yevanhurume vanombunyikidza kodzero dzavo. Mumwe musikana wechidiki Emelda Gotora akati kushayikwa kwemvura kuri kupinza upenyu hwevasikana munjodzi yekubhinywa.
Isu sevasikana vechidiki tisu tinotumwa kuzvibhorani pai panenge paenda mvura paya. Saka kana tasvika kuzvibhorani uku vakomana vanotora advantage votimbonyikidza isu kodzero dzedu. Saka takutotya nekuti unokwanisa kutobatwa chero chibharo uchienda uri kuchibhorani kana wakunochera mvura.
Vanoona nezvekufambisa kwemabasa mumura muzvare Rumbidza yemagurupiro vachitaurira musangano uyu vakati kanzuri inofanira kupa vagari mvura nguva dzose mudzimba kuti vanasikana vasasangana nedambudziko iri.
Semura tinongoti dei kanso yameka sure kuti mvura iri kubuda mudzimba chero ikasabuda zuva rose, asi ikaita mahours avakataura iwayo 6 hours kuitira kuti vanasikana vasange vachienda kuzvibhorani kunyanya usiku nekuseni uko kuri kuwanikwa macases esexual harassment. Pane macases akatoripotwa kuti kune vana vechisikana vakanhumburiswa ikoko. Mawater barons aya ari kukumbira vana masexual favors kuitira kuti vakwanise kuvapa mvura. Ndochichemo chikurukuru chatinacho kukanzwa kuti mvura ngaibude mudzimba mumateps kuitira kuti chengetedze vanasikana.
Are magrupira vakati sangano ravo riri kushanda nemamwe masangano anorwira kodzero dzemadzimai pamwe nemapurisa kuti varwise dambudziko iri riri kukura. Meya weguta reMasvingo vakoreni maboke vati vanga vasingakwanisi kuti padivi ravo sezvo vanga vari mumusangano kumusika weTrade Fair kuBulawayo kwavakaenda. Dhorobha reMasvingo rinoti harichakwanisi kupa vagari mvura yakakwana nekuti mishina yavo iri kukurirwa neuwandu hwevanhu hwakawedzerwa mudhorobha iri. Ndakamirira Studio 7 Masvingo, ndini Godfrey Mutimba.